Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana neumwe 41 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano revarayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nevarayiridzi pamusoro pekudzidza kwevana vari kudzimba dzavo. Hurumende inoyambira kuti munyika mungangoita dambudziko rekushayikwa kwegorosi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevatanhatu 3676, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana neumwe 41 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi masere 1580 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vabe miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe neumwe 1,707,671. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana masere nemakumi matatu nezviviri zvine mazana masere ane makumi masere nevana 832,884. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana mana ane makumi matatu nevashanu 112,435. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi manomwe 81,570. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harizivi kuti hurumende ichabudirira sei muchirongwa chekudzidzisa vana vechikoro padandemutande kana kuti e-learning, sezvo isina kumbogara pasi ikaronga nevarayiridzi vanove ndivo vachange vachidzidzisa vana ava. Nezuro, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende ichabatsira zvikoro mazana mana nemabundles kwemwedzi mipfumbamwe kuti zvikoro zvikwanise kupa dzidzo kuvana vechikoro vari kudzimba dzavo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harizivi kuti hurumende ichazvishambisa sei, sezvo masaisai enhepfenyuro dzeredhiyo netelevhizheni dzichinetsa kubata kumaruwa vachiti mumadhorobha chaimo intaneti inonetsa mazuva ose. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye tichienda pamhepo mibvunzo yatange tavatumira yange isati yapindurwa. Progressive Teachers Union muZimbabwe inokurudzira hurumende kuti ironge musangano mukuru nevarayiridzi nokukurumidza.
Dambudziko guru riripo pahurumende ndeyokuti zvainoronga zvese hazvina nhaurirano navarayiridzi. Saka isu chokutanga nechokuti chinhu chese chisina kubuda kubva mukutaurirana chinonetsa kuzochibvunza kuti chinofamba sei. Isu tinoengaridza kuti hurumende kana ichirevesa zvamandorokwati ngakuve nomusangano mukuru nevamiriri vavarayiridzi, totenderana kuti mari inenge ichiuya kuzvikoro inozosvikawo sei kuvarairidzi vanova ivo vari muzongozo kuti vana vanga vachidzidza vachibva kumba.
Hurumende inoti ichabatsira zvikoro nedata mabundle ekubatsira kudzidzisa vana paindaneti kana kuti e-learning. Sevarairidzi, munotipa musoro pe-e-learning?
Hatisi kuziva kuti e-learning yavanotaura inenge yakamira sei. Takabvira kubva kare, kubva gore rakapera tichinetsana hurumende ichiisa mari yaiwana kumapartners vakati sana UNICEF kuredhiyo nematelevision lessons. Atinoziva kuti vana vakawanda vanopfuura 75% hakuna radio and television frequency. Ipapa zvekare patinoti e-learning tofanira kuti taura nekuti kureva chinyi, nekuti kana iri internet kana mumaguta haisi kubata, nekumaruwa haisi kubata. Kana e-learning tikataurirana pamusangano tinofanira kunge tinge tichiita kuti zvinoreva kuti hurumende inenge ichisapota izvo zvakatangwa navarairidzi zvinoita vana class WhatsApp group kumaprimary nemasubjects WhatsApp group kumasekondari zvingava zviri nani. Asi zvinhu zvisingazobudi ndezvokuti hurumende ingoti yabvuma, uyezve tisingazivi kuti iri kubvumirana nani.
Sevarairidzi, munoda kuti hurumende izvifambise sei?
Chokutanga ngakuve nomusangano navarairidzi totenderana. Zvekare tinoda kukurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambirwa navarairidzi, nokuti mari idzi hadzipi chiedza. Zvatinoda kungotaura zvokuti hazvidi kuti hurumende iradze kuti haidi kupa varairidzi asi ichipa vamwe, nokuti zvichitevera 45% yayakapa kumari dzanga dzakasiyana, dzimwe dzaachidiwa 3 times dzinotambirwa navarairidzi. Zvinoreva kuti pava nomukaha mukuru pamari inotambirwa navarairidzi nemari inotambirwa navamwe vashandi vehurumende. Asi chikurukuru zvinhu zvese zvinoda kuti vanhu varangane, kukanya urangane. Saka hatizi kuziva kuti hurumende yatenda papi, yatenderana nani. Asi kana hurumende ichida kuti zvinhu zvinde mberi, ngaidane musangano mukuru nevamiriri vavarairidzi tobvumirana vachinzwawo saidi ravarairidzi tichinzwawo saidi ravo. Pasina izvozvo hapana kwatinoenda. Tinoziziva kuti hurumende yakanguri yataura zvakawanda. Mukaenda kuhurumende inotaura kuti yakaisa mari inopfuura 750 million kuti inge ichitenga zvidziviriro zvecovid masanitizers mamask, asi mari idzi dzichingoziva kuti hapana kwadzakasvika. Saka iyei futi inonzi yaagiria kuti ichapawo mari dzemabhandru, hativoni zvichizouya kana zvisina kubuda nenhaurirano. Zvatinoda kuti tinge tizoita mubatani zvataifanira kuti tizoenda muzvikoro takabatana vehealth neveministry of education nemateacher unions tichiona kuti zvinhu zvacho zvasvika here kuzvikoro.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Shou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hurumende inoti munyika mungangoita dambudziko rokushayikwa kwegorosi sezvo varimi vakatadza kurima ndima yainge yakatarisirwa mwaka uno. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kupera kwesvondo rapera mushure mekushanyira mapurazi ane chitsama anorima gorosi mudunhu reMashonaland West, gurukota rezvekurima Dr. Ancius Masuka vakati varimi vegorosi vakatadza kurima mahekitea aitarisirwa nyika yose anosvika zviuru makumi masere nezvishanu kana kuti 85,000 hectares. Dr. Masuka vanoti varimi vakangokwanisa kurima mahekitea zviuru makumi matanhatu nezvishanu kana kuti 65,000, izvo vanoti hazvikwane kupa nyika gorosi rinokwanira mwaka wose.
It was said that 85,000, but we achieved 65,000 hectares, which is 76%.
Ndaifanirwa kurima 85,000 asi takakwanisa 65,000. Inova 76%. Nyange hazvo takaedza zvikuru asi harikwani kutya gore rose.
Vanotiwo dunhu reMashonaland West iro rinorima gorosi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana regorosi nyika yose rakatadzawo ndima yavainge vakatarisirwa mahekitea zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29,000. Dunhu reMashonaland West rakakwanisa kurima mahekitea zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti
22,000.
Dunhu reMashonaland West rainge rakatarisirwa kurima 29,000 hectares asi vakakwanisa 22,000 hectares. Dunhu iri rinorima gorosi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana. Saka zvakakosha kuti vakwanise kurima zvavanotarisirwa.
Kurukota rezvekurima rinoti hapana chakatadzisa kuti varimi vasarime zvaitarisirwa sezvo magesi nemvura yekudiridzira zvisiri kunetsa. Asi mumwe murimi wekuchegutu asina kuda kudomwa nezita anoti hachisi chokwadi kuti magetsi ari kuwanika nguva dzose. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kushomeka kwegorosi kunoita kuti pave nekubikwa kwechingwa chishoma munyika, izvo zvinozokwidza mitengo wechingwa.
Chingwa inogona kuaffectwa especially kana exchange rate yaka muva kana kuti yakadepreciata, uyewo zvaakuenderana nekuti vanenge vanobika chingwa vachazenge vachiimporta wit mari yakadi pamusika weforeign exchange auction. Saka mutengo wechingwa kazhinji afektwa.
Nyika inoda gorosi rinosvika mametric ton mazana mana ezviuru kana kuti 400,000 metric tons kuti ikwane kubika chingwa pagore. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inoti gore rino mhemberero dzekucherechedza zuva remagamba reHeroes Day iro riri kune musi wa9 mwedzi uno unove muvhuro unouya dzichaitwa pachungana vanhu vashoma kwazvo mumatunhu ose emunyika. Ichiti zvakare nemperero huru dzichaitwa kumarinda yemagamba enyika kana kuti Heroes Eka muHarare dzichaitwa pachiungana vanhu mazana maviri chete senzira yokudzivirira kupararira kwecovid-19. Vachitaura kuvatori venhau mushure memusangano wemakurukota neZuro Manheru, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachataura kumhuri yeZimbabwe kuburikidza nedande mutande. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti havaoni zvekuti vanhu vachaungana vari mumapoka madiki zvichibudirira, vachiti vamwe vezvematongerwo enyika vanotoshandisa mukana wekuungana pamhemberero idzi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023.
Ndofunga kuti pane zvinhu zviviri zviri papa. Chekutanga ndechekuti nyika iko zvinezvi haina mari iri kutambura, even kuti vakwanise kutenga mavaccines, vakwanisewo kutenga zvinobatsira vanhu kuti vazvidzivirire kubva kucovid. Hurumende iri kuti haina mari, iri kurarama nemadonations. Chechipiri tiri kutarisawo zvekare denda recovid kuti iko zvinezvi raparadza, ende pari kuungana vanhu tiri kuziva kuti ndo pari kunyanya kupararira chirwere ichocho. Saka gore rino hurumende yaifanira kuti isaunganidze vanhu paHeroes. Zvaikwanisa kuitwa virtually, mameseji achitaurwa pamaterevhizhoni, paindaneti vachitaura nevanhu asi vasingaunganidzi vanhu. Uyewo tinoziva kuti panounganidzwa vanhu kumaruzevha hapana nzira yekuti hurumende izokwanise kukontrola uwandu hwevanhu. Panenge paakungouya vanhu madiratifange. Chirwere ichocho iko zvinezvi chanyanya kupararira mataundi, asi tinokwanisa kuzoona kuti vakaita magungano kumaruzevha chinokwanisa kuwedzera kupararira kwacho mumaruzevha, munowa zvekare musina zvipatara zvakakwana zvekuzobatsira vanhu kana vachinge vabatwa nedenda irori. Saka ndofunga kuti kukanganisa kuti vatendere magungano panguva yenyika iri kurwisana nedenda risina mushonga unorapa raparadza vanhu vakawanda.
Asika tinonzwa hurumende ichitaura kuti mese munee muchiunganwa iri kutedzera pamwe nekukurudzira kutedzerwa kwe mitemo inotarwa nebazi rezveutano pamwe chete ne World Health Organization. Izvi zvingatadzisa kuti vanhu vaungane kana zvichitedzerwa izvi.
Sekutara kwandaita kuti havakwanisi kuti vazonokontrola chekutanga zvoreva kuti panofanira kunga paine register. Inotaura kuti vanhu vari kuuya ndinhingi nanhingi nanhingi nanhingi. Chechipiri, panofanira kunge paine mapurisa nevamwe vanozoita make sure kuti vanhu ivavo vari palist ndo vanenge varipo. Asi sekuziva kwatinoita hurumende yedu, ihurumende inofarira magungano nekuti chinangwa chavo especially chekuunganidza vanhu haisitori nyaya yekuda kuremekedza magamba. Kwakutotanga kutogadzirira sarudzo dzemuna 2023. Saka nyaya yekuti vada kukontrola uwandu hwevanhu haisiriyo inenge iri donzvo rekumaneja magatherings iwawo. Asi kuti vanotofara vakaona kuti pauya vanhu vakawanda nekuti vanenge vaona mukana wekuti vaspread message yavo.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kwaMutare. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. ZimLife.com rinoti hurumende iri kushedza vakoti vari pamujandigere kuti vauye kuzobatsira kubaya vanhu nhomba vachibhadharwa. Ukuwo vanoshanda mubazi rezveutano vachange vachibhadharwa zvichienderana neuwandu hwevanhu vavanenge vabaya nhomba. Herald rinoti mapurisa akabata motikari dzinoita 200 kusanganisa mabhazi anoenda nekuuya kubva kunze kwenyika achiti pari kuchorwa mitemo yekurwisana nekupararira kwecoronavirus. MuNewsday mune nyaya inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine zvizvarwa zvayo zvizhinji zvakatsakatika kusanganisa vanhu 21 vakayeredzwa nemvura murwizi rwaRimpopo pakati pegore ra2014 kusvika kutanga kwegore rino 2021. NeZuro, sangano rinobatsira vabva kure kutamira kune dzimwe nyika reInternational Organization on Migration, rakabudisa gwaro rinotsanangura nyaya idzi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukani kusvikira sei vana veZimbabwe? Ndichiti nemashamarira vachina makadize nemese handingakwanisi kudoma ine mazita. Ndakupokomendi panotaura kwakaitwa negavhumendi yeZimbabwe zvichinzizo vana veZimbabwe ngavanyorese mazita vese vamudhayasipora. Aiyewa, hakuna chitsva chamunotiigira. Vanhu chaivo chaivo vari ikokoko munovati vavake dzimba, mava vaka dzimba munovaputsira. Chii chitsva chamakazounza? Hapana chitsva chamakaunza. Tangai mabatsira vesaikloni idai kuzoziva kuti mune rudo. Vari kwesereke ikoko vane matambudziko, vari kurohwa nemachina, vari kutorwa minda yavo nemachina, muri kuite chinazvo. Mozoda vari dhayasipora kuti muzokwanisa kuzovaponda, kuti muzokwanisa kuzovabira mari. Iyi mviremvire dzekuda kuti tibhadhare mutero. Dzizokurisa bora fano badra mutero kunyika ikasununguka. Tokuziva imi mwana munangangwa.
Makadii paStudio 7 apo hama dzangu, rise basa renyu. Ini ndinoshamisikawo kunzwa Minister of Finance vamutirimu vachitaura kuti upfumi huri kusimukira, upfumi huri kudzikama. Manga muchiziva here kuti 50 bondi yavakaburitsa mwedzi waApril inotenga majigisi 5 kana kuti mazepnex? Asi unonzwa minista achitaura kuti upfumi huri kusimukira, mari yenyika ichitenga zvinhu zvakadaro. Iwo upfumi kana huchinge hwasimukira kana kuti hwava kufamba zvakanaka, hunoitwa zvokuverengwa here pabepa kana kuti kuverenga palaptop? Kana kuti hunozviratidza nemabasa upfumi kuti hwava kusimukira, vanhu taakugara zvakanaka? Vanhu vari kuswerera mangai nemaputi nekuti zvinhu hazvisi kutengeka mashopu, asi vachitaura kuti upfumi huri kusimukira. Ini ndinofungidza kuti upfumi hwavari kutaura ndihwavo iwe individual, kwete zvine chekuita nesu vana veZimbabwe. Hakuna zvinhu zvakadaro. Tiri kuti kwangwaya mari yacho haitengi, hapana chiri kufamba nesi. Musati tsvinyirawo Mr. Muturimu.
Maswera sei paStudio 7 pano? Ndinotendere nawo dzimutipa dzinofadza vana mukoma. Tinongokomenda ndinonzi Dennis Mabera Nyabanga. Pacape Town apo. Ndinonyatsoziva kuti vana chimenga vachindorapwa kunze sovari kurwarisa. hapana chisingagoneki pamberi paMwari. Umwe noumwe unofanira kumirira zvitadzo zvake, because kunonyatsoita zvitadzo chese kunotakanga tinokanganisa. Paya panenge pachiitwa zvakashata paya pamunhu echida kuzama kupinza sota kana musikaiti, unosvika ukatorwa soro mberi kwaunonga uchienda kubirosa, unomanikidza zvimwe zvinhu zvisikafaniri. Always ka chimwe chinoka chichabatwa nechimwe chinhu. Just mark these words. One thing will be made to hold the other thing. Zvimwe zvinhu usina kupupura ka zvitadzo zviya zvazvinondozvimba mudumbu, ukatanga kurwara haumbozoponi kana.
Makadii vose vari mustudio 7 vamiriri vashamariri mose. Ini ndinotaura ndiri muno muZimbabwe kunonzi kumwenezi kusara huru kuwadhi 6 kwamurove. Ine chendinoda ine ndechekuti vanhu ngatirege kuswera tichipisana nezvenyika zvine zvematongerwo enyika. Vatungamiriri hwenyika ngatingoteurai zvinenge zviripo. Vatungamiriri venyika vakanaka vanosarudzwa naMwari. Zvokuswera tichitaura kuti iri ZANU-PF, EMDC Alliance, EMDCT, chakadeno-deno. Wana nguva hama yangu, uzvitsvagire basa, uzvishandire nemaoko ako. Unenge uchitori president pamba pako, unenge uchitori president kumhuri yako. Zvokuva president wokutungamirwa nevamwe, zvitungamirwa pane 1, 2, 3, asi zvizhinji iwe pache zvako uri president pamba pako. Usasura wakatarisa usimbo kuti kune hurumende ichazondipa. Ugere, shanda hama yangu, shanda.
Mangwanani vana mukoma Jonga, isu tiri kuno kuZimbabwe, tiri maticha ekuZimbabwe. Dambudziko redu chairo rinoitwa nderekuti kutongwa kwatinokutonga kwaakuitwa kwatichakuoni kuti kune tarisiro ramangwana here. Izvizvizvi maticha tinonzi tinofanira kupuwa maloni through public service. Mari idzodzo idzo takazofila mafomu dzakatotanga kutobatwa asi kutobatwa mapacific hatichi mari yacho hatisati taiwana kwati 4 months. Zvino ingazobatsira vanhu sei isu tichatoziva kuti tiri munguva yeinflation vanhu vachiita zvinhu zvakadaro.
Vakomanai, ndinonzwa kushamidzika chaizvo nezvatinonzwa muZimbabwe zvinoitika, kuti shuwa here hurumende ingaenda kunotengera vanhu mota, vachiti vanhu ava iri kutenga mota dzekoladi. Isi takaya nebasa rose, mapurisa asina mota dzekufambisa, zvipatara zvisina mota. Sekwedu kwane mbudzi yakugoko, ndoti ndakatohwatsitsi kwane mbudzi yakodugoko. Pane mbudzi ya pane mota ambulance imwe chete ndo iripo. Mapurisa chaiko chaiko, kana pane zvaitika kana kukanzi paparwa mhosva kana padii. Pane umwe mukomana akazungira kumarai, mapurisa kuuya netsoka, achifamba netsoka chena yaanga ainayo, but vashandi vehurumende kukundwa neni gadhi ndinonongedza mengo nekii yemota yed4d gadhi machengelani mupurisa wehurumende. Zvakaoma vakomana, kana uri munyama wenyika yeduka. Aiwa, zvakaoma. Apa ndo pandabvira ndaona kuti ZANU-PF haina kana musoro zvachose. Ndatenda zvavo.
Makadii pastudio 7. Zvinoshungurudza mumwoyo kuti munhu unotaura kuita zviya zvausingadi ndizvo zvaunoita, zvakaimbiwa neZioni zviya zviya. Chivenga ndiye wakataura nyaya yekuti hakuchaendiwi kuzvekunorapiwa, asi ndokwaava. Hosha kuti zvinhu zvachona zviri kufamba sei. Unongozvingoona kuti kwava kungondendereka, kunderereka chaiko chaiko. Wavako ikoko kwachona kwaakataura, pasati pambova nomwe amboti aendako, ndiye unotanga futi kuendako.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gweta guru kana kuti Attorney General vedunhu reNew York, amai Leticia James neZuro vakazivisa zvakawanikwa muongororo yavakaita pamusoro pemhosva dziri kupomerwa gavhuna vedunhu reNew York vaAndrew Cuomo. Vakati ichokwadi kuti vaCuomo vakabata-bata nekutsvoda vanhukadzi vasina mvumo, inonzi sexual harassment. Vakadzi gumi nemumwe vari kupomera vaCuomo mhosva yekuvabata-bata pachifuva nedzimwe nzvimbo dzemiviri yavo pasina kutenderana. Mushure mekubudiswa kwezviri muongororo iyi, vakiwomo vakaenda patelevizhen vakaramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vazhinji vemubato ravakiwomo reDemocratic Party, kusanganisira mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, vari kukurudzira vakiwomo kuti vachibva pachigaro. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti uwandu hwevanhu vari kukurudzira vakiwomo kuti vabve pachigaro chiratidzo chekuti muAmerica iyi inyaya inotyiwa nevazhinji.
Pane vanhu vechidzimai vakati wandei vakatiwo waivatsvoda vachivabata zvisingavafadzi, ndoinonzi sexual harassment.
Tinoona zvakare kuti mushure mekunyenerwa mhosva idzi, vetaguruka kuti Attorney General vedunhu reNew York amai Leticia James vakatanga kuita ongororo pamusoro penyaya iyi. Chii chavakawana?
Vakaona kuti zvese zvakatarwa nevadzimai izvozvo zvazvi zvechokwadi and hazvisi zvinhu zvisingapokaniwe ba, zvekuti wadzimai acho wakataura nechokwadi havana kunyepa. Saka ndochabuda panhiki paripoti yavo. Saka vari kutiwo wagavhna wane mhosva yekusabata vanhu vechidzimai nemwero inonzi sexual harassment.
Ivo vakiwomo vanoti nezvakabuda muongororo yakaitwa naAttorney General iyi,
vari kutiwo kungundira kwavo kwavadzimai kusiri kwokuti yanga iri sexual harassment, kwakungofara navo. Vanotiwo ndokufara kwavanoita nevanhu, vanovambundira vachiratidza kufara nekuva nemweya wakanaka munhoroondo nezvese. Saka kuti ichokwadi zvakaitika asi hazvina kuitika nemwero wazvakadudzwa nevadzimaya. Waitiwo munhu anofara nevanhu, saka ndokuratidza kufara kwavanoita kana vachimhorisa vanhu.
Kana takatarisa mamiriro azvakaita pari zvino, vakiwomo vakatarisana nei maererano nenyaya iyi?
Pane zvinhu zvishanu zvingaitike. Chekutanga ndechekuti mapurisa newematarenzi mhosva vachaongorora kuona kuti pane inonzi criminal liability, wakatyora mutemo here. Kana vazoti kwakatyorwa mutemo, vanogona kuvasunga ovaisa mujeri ovaunza kumatare ezvimhosva. Chechipiri chingaitika apa ndechekuti iwo wakomo vanogona kuti kudzira pachigaro chavari vachitiwo aiwa ndakatadza, saka handichakwanisi kuva gavhuna pamusoro pezvandakaita izvi. Chechitatu ndechekuti dare revanotonga kuNew York rinonzi assembly vanogona kumubvisa pachigaro, vanawo masimba iwavo wekumubvisa pachigaro. Chechina ndechekuti iwo wadzimai wari kuti wakashungurudzwa vanogona kuunza inonzi civil suit kuna vandike kuna vakomo, uvati hamuna kutibata zvakanaka, saka tinoda kubhadharwa mari yakati yakati. Chechisaro ndechekuti vakomo vachaonongogara vakanyarara zvavo, wongofunga kuti pamwe nyaya yacho ichangopera yega yakadaro.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mana neumwe 41 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano revarayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nevarayiridzi pamusoro pekudzidza kwevana vari kudzimba dzavo. Hurumende inoyambira kuti munyika mungangoita dambudziko rokushayikwa kwegorosi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.